manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu Gumiguru 31 2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndashamisika tichiona tatumirwa tsamba dzekunzi vana vawedzere matop up $120 mafees. Top up pane tikabhadhara. Nekukwira kwakaita zvino isusu mari tinoiwana kupi nekuti hatina kwedzewa masalaries.
Vamwe vabereki vochema chema nekuwedzerwa kwemari dzedzidzo pakati pekotoro ino.
Zvikuru kuru zvataurwa naPresident ndezvekuti vanokurudzira mayouth kuti vataure zvavanoona zvinoitika munyika. Kana pakaitwa debate vave vakasununguka kutaura maonero avo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano nevechidiki vebato ravo reZANU PF. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane chirwere cheHIV AIDS negomarara vanofanira kuramba vachinwa mishonga yavo. Izvi zvinotevera mashoko amuprofita Walter Magaya ekuti vakawana mushonga unorapa zvirwere izvi. Vanhu vakagara pamapurazi eStanley neDot Farm kuChegutu vanoti vari kushungurudzwa nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vabereki vane vana vanogara pazvikoro kana kuti kuma vari kuma boarding schools vanoti havasi kufara nekukwidzirwa kwavaitirwa mari dzevana dzechikoro panguva iyo zvinhu zvakaomera veruzhinji munyika. Asi vezvikoro vanotiwo hapana zvavangaite sezvo mitengo yezvinhu zvakawanda yakwira zvakanyanya muzvitoro. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati vatambira matsamba nhasi mangwana nekukwidzwa kwemari dzezvikoro zvinogara vana vavo vachidzidza ikoko vachiti vanzi vawedzere mari yavakabhadhara pakutanga kwekotoro ino nezvikamu makumi maviri kubva muzana. Mumwe wevabereki ava amai Mildred Chitoa avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kumarondera vati vanzi vabhadhare mari iyi musi wa11 mbudzi usati wadarika. Amai Chitoa avo vati vanzi vawedzere madhora zana nemakumi maviri pamusoro peyavakabhadhara pakutanga kwekotoro ino vati chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti havana kwekuwana mari iyi nenguva shoma yavapiwa uye nekuoma kwaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi.
Ndashamisika tichiona tatumirwa tsamba dzekunzi vana vawedzere matop up $120 mafees. Top up pane tikabhadhara. Nekukwira kwakaita zvino isusu mari tinoiwana kupi nekuti hatina kwedzerwa masalaries ende zvinhu zvacho zvakatooma hatina kunhu kwatingaiwane mari yacho yekuti tibhadhare mafees iwayo.
Mumwe mubereki ane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri mudunhu reMashonaland Central, amai Febi Mukomba Choto, vati vatambirawo tsamba kubva kuchikoro chinodzidza mwana wavo, yakafanana neyatambirwa namai Chitoa. Amai Mukomba Choto, vati kunyange hazvo vari kunzwisisa zvikonzero zviri kutaurwa nevezvikoro, zvekuti mari yavakabhadhara pakutanga kwekotoro haichavakwanire kuti vatengere vana chikafu muzvikoro. Hurumende inofanira kutora matanho nekukasika sezvo vachiti vezvikoro vanogona kuramba vachikwidza mari dzechikoro zvichienderana nemamiriro akaita zvino munyika.
And we can't blame them nekuti chokwadi zvinhu zvacho zvakwira chekuti even budget dzedu dzekumba kune vana vashoma vanosunaa kuti chikafu chachona hazvisatengeka
Vamwe vakuru vezvikoro vataura neStudio 7 vasina kuda kudomwa nemazita avo pamhepo, vati mari dzakabhadharwa nevabereki dzakashandiswa dzikapera mushure mekunge vatengera vana chikafu icho chave kudhuriswa nevezvitoro. Vakuru vezvikoro ava vati zviri nani kuti vakwidze mari dzechikoro pane kudzidzisa vana vanenge vachiziya nenzara. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvedzidzo yepasi vapo mavhima vanga vachiti vakabatikana patavabata panhare mbozha yavo. Zvichakadai, vamavhima vakaudza vakuru vezvikoro pamusangano wavakaita navo nechitatu svondo rapera kuVictoria Falls kuti hurumende haisi kukwanisa kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi. Asi mutungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwaitwa mari dzezvikoro pasina kuwedzerwa vashandi vemunyika mari dzavanotambira kunoratidza kuti hurumende haina hanya neupenyu huri kuraramwa nevarombo munyika.
Kukwira kwezvikoro kunoenderana nehurumende yapindwa nemweya wakaipa wekuda kuti varombo ngavatambure zvakanyanya.
Mitengo yezvinhu yakatanga kuita chamuramba mhuru pakaziviswa kukwidzwa kwemitero negurukota rezvemari vamutulinxuve uye mashoko avo ekuti vaironga kubvisa bond note neRTGS. Nekune rumwe rutivi, vezvitoro vanoti vari kudhurirwa nekutenga mari yekunze pamukoto kuti vakwanise kuhodha zvinhu zvokuisa muzvitoro zvavo. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakaita musangano kuState House nevemabhizimusi vakavaudza kuti varegere kukwidza mitengo zvisina tsarukano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, nekuda kwekuoma kwezvinhu, kambani yeRio Zimbabwe iyo inochera goridhe yazivisa hurumende kuti yavhara migodhi mitatu nhasi nenyaya yekushaya mari yekunze. Kambani iyi yakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti yaironga kuendesa RBZ kumatare nenyaya yekuti yainge isiri kuipa mari yayo. Zvichakadaro, mangwana kuRainbow Towers, Judicial Services Commission ichatanga kunzwa kubva kuvanhu vari kuda basa rekuva muchuchisi mukuru wehurumende rakasiyiwa navaRay Goba. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana nevatungamiri vechidiki vebato ravo muHarare vakati boka revechidiki iri harisi kunyatsoonekwa mashandiro aro panyaya dzekukwezva vechidiki kuti vave nechekuita mune mamiro ezveupfumi munyika. Vamunangagwa avo vapinda mumusangano weNational Assembly yevechidiki ava vatiwo vechidiki ava ndivo vanofanira kudzivirira pamwe nekusimudzira gwara remusangano weZANU PF. Vatiwo vakatambira chikumbiro chevechidiki chekuti bazi roga roga rive neboka rinoona nezvedzidzo zvevechidiki vachiti vachagara pasi kuti vazeye nezvechikumbiro ichi. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvevechidiki muZANU PF vapupurai togarepi.
Wafamba zvakanaka zvikuru. Wanga uri musangano uri paconstitution yedu unonzi National Assembly. National Assembly zvinoreva executive yenyik namaexecutive amaprovinsi avo ndo vanouya voungana votarisa zvavanga vachiita nguva inenge yapfuura yanikati in between the two National Assemblies. Zvipi zvavakaita zvakanaka, zvipi zvavakakonewa, zvipi zvinoda improvement, zvipi zvinoda kuramba zvichiitwa, zvipi zvinoda kusiiwa. Saka National Assembly tinoinvita zvikuru president kuti vagozotiudzawo zvirikuitika kuhurumende, zvirikuitika mumusangano, nekuti pahwaro hwekumashandira tichaita tichienda kumberi, nekuti pazve hatingati direction on the political issues, economic issues, anything zvinofungwa naPresident kuti vechidiki vangadzidza kwavari ndo musi wavanosangana navo vobva vataura vobva vadzidziswa. Tobva ipapo toenda kumusha tonoimplementa zvatinee tabvumirana semayouth, tonoranda mastructure atinenge tichitungamirira.
Zvii zvikuru zvamungati zvataurwa nhasi zvingatakurwa nevechidiki kuenda kumisha yavo?
Zvikurukuru zvataurwa naPresident ndezvekuti vanokurudzira mayouth kuti vataure zvavanoona zvinoitika munyika. Kana pakaitwa debate vave vakasununguka kutaura mavonero avo, vodiscussa, vabvumirana, vasina kubvumirana, vokupedzisira kana vasina ngavatovhota kuti idea iri kwayo ndeipi, yoruzhinji ndoyoteverwa. Saka zvikuru vanga vachiti hakuna unoti ini ndini ndinoruzivo ndoga. Mayuthi ose ngapuwe mukana wokutaura. Mavonero avo ingava kuekonomics, kuva kuutungamiriri webato, ungava kumararamiro edu, zvatinofunga kuti zviitike panharaunda dzedu. Mayuthi ngaregewe achitaura zviri pfungwa dzavo.
Tiri kunzwawo vamwe vanga vari kumusangano vari kuti vamunangagwa vasvoropodzawo vechidiki. Mungataura panyaya iyoyo?
Yes, mukuru atitaurira kuti sevana vechidoko tingakukuonai muri kumberi kuzvinhu zvose, muchitaura pamusoro pazvo, muchikurudzira kuitwa kwazvo, kushanda kushandira nyika yenyu, kushanda kushandira musangano wenyu. Vechidiki hamufani kungorara zvokusvika pokuti vakuru vanoti zvino vechidiki vatiko here. Saka mukuru wati aiwa, imi vechidiki tinoda kukunzwai muchitaura. Pamwe munorashika, isu tokuudzai kuti kwete, apa marashika fambai makaita sezvisi.
Avo vanga vari munyori anoona nezvevechidiki mubato reZANU PF vapupurai togarepi vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende nhasi yakumbira tinodzokorora zvakare gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube, avo vanga vasiri kuenda kudare reparamende nhasi vazokwanisa kuenda. Godwin Mangudya anotipa zvizere nezvatora nzvimbo.
Nhengo dzakawanda dzabvunza vaNcube kuti vari kuita sei nenyaya yekutambisa mari kunonzi kuri kuitwa nehurumende munzendo dzekunze, pamwe nekuti sei hurumende iri kuramba ichikwereta mari kubhanga guru renyika. VaNcube vati hurumende haisi kutambisa mari uye nzendo dzese dzinoitwa nemakurukota kunze kwenyika dzakakosha. Vatiwo vari kutora matanho ekuderedza mari inoshandiswa nehurumende pangave pamihoro nezvimwe, uyewo vati pari zvino havasi kuzotengera makurukota nenhengo dzeparamende dzimotikari. Pachikwereti chehurumende kuReserve Bank of Zimbabwe icho chave pa $2.3 billion, vamwe vati vachashandisa mari yehurumende ine makambani akabata mitero akasaisvitsa kuhurumende kubhadhara chikwereti ichi. Vanwe vazoturawo mashoko kudare kana kuti ministerial statement, apo vataura kuti pave nechido chekuuchika mari munyika kubva kune vekunze.
Under the new government there is a gradual restoration of business confidence.
Hurumende iri kudzosa chido chekuti vanhu vatange mabhizimisi, uye tinoda Zimbabwe inotambira vese vanoda kutanga mabhizimisi.
Vatiwo upfumi hwenyika huri kusimukira zvekuti nezuro chaiye vakaudzwa neveZimbabwe Revenue Authority kuti hurumende yakawana mari yayaitarisira kunge yawana mukupera kwegore. Asi vatiwo mari iri kushandiswa nehurumende yakawanda kudarika mari yairi kuwana, uye vari kutora matanho kuzvigadzirisa. Kusvika pakupera kwemwedzi wapera hurumende yakawana $3.8 billion, asi iyo ikashandisa $6.3 billion. Vatiwo imwe nyaya inoda kugadziriswa inyaya yekuti nyika iri kutenga zvinhu zvakawanda kunze pane zvainotengesa. Vaenderera mberi vachiti imwe nyaya inoda kugadziriswa inyaya yezvikwereti zvenyika kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrican Development Bank, vachiti nyika haigoni kuwana zvimwe zvikwereti kana nyaya iyi isina kugadziriswa. Zvichakadai, gurukota rezvekurima vaParents Shiri vati hapana chakakanganiswa apo hurumende yaisarudza makambani ekushanda nawo muchirongwa cheCommand Agriculture. Vange vabvunzwa kuti sei vari kupa makambani akaita seana Queen B kana kuti Sakunda mabasa vasina kuashambadza kana kuti kuenda kutenda.
Pane kutenda kunoda kuti kuendwe through tender, kozoya kutenda kumwe kusingaitwe through tender. Saka zvakaitwa zvese zviri pamutemo, hapana mutemo wakatyorwa ndatenda.
Munemo nyaya muparamende mekare nhengo dzeMDC dzakaita sava Job Scala, vanomirira Zengeza West navamurisi Zuzai, vanomirira Harare Central dzati dzinoda kuziva kuti hurumende iri kuita sei panyaya yavaitaidza mara avo vakatsakatika makore matatu apfuura.
Mr. Speaker, nyaya iyi yaitai inyaya yakabva kudhara. So iri nyaya yakabva kudhara, even Darius Mosha rakataura kuhaikoti kuti tofangwa kubriefwa. So instead yekuti tiite put in writing, toda ministerial statement kuti taidza mara.
Mutevedzeri wegurukota rinovanozve mukati menyika vaMike Madiro vati vaviri ava vanofanira kunyora mubvunzo wavo pasi kuti vagonoongorora nyaya iyi. Asi mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vaudza vaMadiro kuti vagadzirire kuzoita ministerial statement pamusoro pavadzamara. Vadzamara vakabvutwa nevanhu vasingazivikanwe mumusha weGlenview uye kusvika nanhasi havasati vawanikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mumiriri webazi United Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO, Dr. Alex Gasarira, vakurudzira vanhu vari muZimbabwe vari kurapwa chirwere cheHIV AIDS kuti varambe vachinwa mishonga yavo yemaARV semazuva ose.
It's currently no cure for HIV, but we have effective antiretroviral treatment.
Pari zvino hapana mishonga inorapa HIV, asi kune maARV ari kushanda kwazvo kuderedza ukasha.
Mashoko aya anotevera mashoko amprofita Walter Magaya vePhD Ministries ekuti vakawana mushonga unorapa chirwere cheHIV unonzi Aguma. Zvichakadaro, sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association for Human Rights ranyorawo tsamba kuna vaMagaya, gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo uye sangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe richikurudzira kuti mushonga weAguma uyo umbomiswa kuutengeswa kusvika paitwa ongororo yemashandiro avo sezvinoitwa pamishonga yose inenge ichizopiwa vanhu. Mutauriri wesangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekee vaudzawo Mavelas Muhlanganya uyo weStudio 7 kuti vanhu vanofanira kuramba vachinwa mishonga yavo.
Zvatinokurudzira vanhu vari kumwa mapiritsi emaantiretroviral kuti ngavarambe vachinwa mapiritsi avo semarayirirwo avakaitwa naana chiremba naana mukoti nemahealth workers akavaudza kuti vanofanira kunge vachinwa zvakadai zvakadai. Zvekunzi kwava nemushonga unorapa HIV, handifungi kuti chinhu chekutanga kuitika iko zvinezvi. Tagara tichingoti tatigare gare makore mairi matatu kune vanongouya voti taakuwana mushonga wekurapa. Asi chatinoziva isu ndechekuti pamazuva anhare hatisati taudzwa kune mushonga mutsva wavako unokwanisa kurapa HIV. Saka vanhu ngavarambe vachinwa mushonga yavo semadzidzisirwo avakaita, semamwira avanga vagara vachiita.
Zvii zvinoitika kana munhu akamira kutora mishonga, tomboti kune avo vari kuda kunge vachiedza zvimwewo?
Zvinoitika ndezvekuti kana munhu akamira kumwa mushonga, panoita dambudziko rekuti kana akazoda kutanga mushonga wacho unoramba kushanda, inonzi treatment fail. Saka chinokurudzirwa ndechekunzi munhu chero mushonga upi neupi zvawo une mamwirwe awo, nguva neyavanoti dhosi, munomwa masikati kana kuti munomwa manheru, uyezve munomwa wakawanda zvakadii. Kana wanzi piritsi rimwe kamwe pazuva kana katatu pazuva ndo zvaunofanira kunge uchiita. Kana uchinge uchinzi kana apera mudzoke mutore umwe ndo zvaunenge uchifanira kunge. Ukazomwa mapiritsi ukarega ukasiyira kazhinji kacho zvinoitika ndechekuti chirwere chako chinozomuka. Kana chamuka hachizokwanisiki kurapika nemapiritsi aripo munyika kana pasipose ekunzi arape chirwere icho. Saka zvinenge zvisingakurudzirwi, ngatoti hazvibvumirwi munhu anga achinwa mapiritsi achimbopota achirege. Zvinotokurudzirwa kunyanya vanhu vari kumwa maARV neimwe mishonga yakasiyana siyana, ingava yeshuga, ingava yeBP, nezvekuti imwai nguva dzese semaudzirwo amunenge makaita. Nekuti mukazorega mishonga yacho inogona kuramba kushanda, zvozonetsa pamberi apa kuti morapwa nei.
Mutauriri wesangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekee vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Vamwe vevanhu vanoti vakagariswa patsva vanosanganisira vaimbova varwi vehondo yerusununguko vanoti vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti masoja mumapurazi avari pedyo necheGutu. Tachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Zvakaitika kuPittsburgh musi womugovera zvakatityisa chaizvo. Hazvitipe ugaro, takasununguka nekuti zvakaitikira mukereke nzvimbo yatinofungidzira kuti yakasununguka vanhu vachishumira musiki, asi toona kuti ndo mapindwa nevanhu vane mweya wekuparadza zvinhu zvakatishyisa zvakanyanya mustate yedu yePennsylvania kuguta rePittsburgh.
Tombotarisawo nyaya yepfuti, munoiona sei?
Nyaya yepfuti inotyisa mukoma Zulu, nekuti ndinoona kuti vanhu vakawanda vane pfuti mudzimba. Vamwe unototi usingazive otozonzwa chikutaura kuti ndine pfuti, otokwanisa kana kutokurakidza. Ende wozochiona kuti munhu iye pamwe haana stability yekuti agare nechinhu chinonzi pfuti panzvimbo yaanenge ari. Mitemo yepfuti yakapfavisa zvakanyanya ende inotyisa, nekuti kune vanhu vakawanda vanadzo vasingakodzeri kunge vainadzo, nekuti vakangoita kuti hasha kana vakazingidzwa nemumwe munhu vanokwanisa kuishandisa at any given time. Saka pfuti hadzisi kushandiswa zvakanaka, mitemo yacho iri too loose kuti munhu wese ange ainayo.
Tine urombo vateereri, iyo inyaya yatanga tichitarisa nyaya yevanhu vatatu pavanhu gumi nemumwe chete vakaurayiwa nemumwe muchena anopfurikidza mwero nemusi wemugovera kuPittsburgh muno muAmerica, muchurch yemajew yesinagogue, avo vari kutarisirwa kuti vange vachivigwa nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakashanyira nzvimbo ine zuro, asi vamwe vanhu vakaratidzira vachiti mashoko avo ndiwo ari kukonzera kuti vanhu vanitsane muAmerica, asi vaTrump vanoramba mashoko aya. Vatanga tichitaura navo vaba muchinzwa vachitaura apo vanonzi vaNicholas Mada, vanhu vachizvarwa cheZimbabwe chinogara muPennsylvania pedyo nekwakapfuurirwa vanhu ava. Iko zvino tochikupai nyaya ina Arthur Chigoriwa yevanhu vanoti vari kushungurudzwa nemauto kuChegutu.
Vakagariswa patsva ava vanoti masoja ainge akapfeka mbatya dzechiuto uye vaine motokari dzainge dzisina manhamba vakavashungurudza vachiti vabve pamapurazi eDorith neStanley pedyo neChegutu, kana kuti vanoitwa kafira mberi. VaLivingston nyama dzavo, avo vakanga vari muchiuto, vanoti masoja mashanu akasvika pamba pavo akavataurira kuti vabve pamunda nekuti vakasabva vaizodzoka kuzovauraya.
Tapataura language yao yetezi minde ye kuti mimi maiti pepe mshinyikiri kwa nema politisi kufungwa tano kuprotect manji tawaya tiri isu masoji isusu tukuya usiku toku pondai isu atakasira nema polisi yu unota uvi ise mungabe teka mfisa wani.
Vanyama dzavo avo vane tsamba kana kuti offer letter yepamunda pavari vanoti masoja aya akati havana basa nezvematongerwo enyika sezvo vakabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Iwo unoti haubvi ise Mugabe takamubvisa vanhu tobanda vati zvaidentify ini neame retired soldier kazi ndine tsamba zvikanzi inovafana vaya zvikanzi hai zvatabasa nazvo ndakuti bvunzi utabvepi varamba uzvaidentify.
Mumwe mugari vaMatthew Paul vanoti masoja akauya kumba kwavo akafanana nevakauraya vanhu vatanhatu muHarare sezvo vainge vasingade kuzivikanwa kuti ndivanani.
Saka zvinhu zvacho ari kutozvisira kazi masoja akauraya manhu akire zvai totoma kuti mumusi ndo vanhu vaakuuya futi munokwazi vakauraya vanhu kuHarare musi wavari uya wakaitikanai yakajakaikwara. Saka tiri kutogana neupenyu mwuri kuti tinongobata takabata rimura mupato kuzongokwarukwa kudhinzo wavo usiku wavosvika kumura wato. Saka ndime yaito inotirwadza zvine simba yekuti eni maiza kutibatsira zvine simba pamusoro.
Vapo vanoti mumwe musoja akazvizivisa samuswere moyo uye vakanomhanara kumapurisa emuChegutu.
Muswere moyo havana kuda kubvisira vakabva kamunyati, asi vanhu vavaiva navo mwana waisamen nakanisu nomushandi wake Chigoro ndo vanhu vaiva nemasoja ndo vanoziva kuwanda kwabva masoja iwavo ndo vanhu vatakaziva masoja hatimaziva but munhu wakauya nemasoja mwana waisamen nakanisu nomushandi wake Chigoro.
Amai mairesinirenda vanoti masoja akati pane vanhu vashanu vavari kuda kuuraya nekuda kwenzvimbo yavakagara. Amai Nyirenda vanoti vave kutya kusiya vana vavo vari vega nekuda kwekuita kwemasoja aya.
Ndobva vatendera vachitotaura kuti isusu tine vanhu 5 vatakatageta vatiri kuda.
saka na wakabva vatenda vasvika pa sekupondo kudarisira ndokuya pangu ndanzi oh saka mchinzi ndimu wacho wechi 5 ndikati ndini wechi 5 pakudi zvikanzi muziva here kuti mugara nzvimbo yamusingabvumirwi kuti mugare mukuvhaira nachinduna chenyu ichocho chamunovhaira nacho chichikupai simba yekuti garai garai.
Vanyamadzavo vanoti vave kutyira upenyu hwavo sezvo vakambobviswa papurazi ravo gore rapera asi vakadzoserwa nematare.
Inini ndiri kutotyirawo upenyu hwangu kuti vanhu ava nemamiriro akaita zvinhu so far president wakaisa commission iri kuongorora chiitiko chiya chemasoja chakaitika musi wa 1 August. 1 2 ndotyira kuti upenyu hwangu chai chai nemhuri yangu zvauri kuti iwo wanoda kuuya usiku wozondiponda vanogona kungondinyangaridza.
Mutauriri wemapurisa mudunhu rematonaland west Inspector Clemens Mabwazara vati titaure naamai Charamba avo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo sezvo ivo vasingabvumirwe kutaura nyaya dzine chekuita nemasoja kune vatori venhau. Mutauriri wemauto vaeverson Mugwisi vati tivanyorere tsamba mbozha kuti vaferefete nyaya iyi asi pataenda kumhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Ndakamirira Studio 7 Muchegutu ndini Arthur Achigoriwa.
Vamwe vanoita mabasa ekutenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika vanoti kunyangwe hazvo mutemo weStatutory Instrument 122 uyo unorambidza kupidzwa kwezvinhu munyika wakanyevenutswa kuti vanhu vakwanise kutenga zvinhu kubva kunze vari kusangana nematambudziko akafanana nekushaya mari yekunze kuti vakwanise kunotenga zvinhu. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti nhengo dzavo dzakawanda hadzisi kubatsirwa nekuvandudzwa kwemutemo uyu. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaJuru.
Idi mutemo wakanyevenurwa asi dambudziko raakuitika nderekuti hakuna foreign currency. Tikaifamba muzvitoro zvatinokurudzira vanotenga nekutengesa macross border traders kuti vatenge tichiita misangano navo vachitaura ivo kuti vanhu havasiya. Saka zvakagenzo kuti nyaya haisi pabvudziko kwemutemo kunyanya iparizvi asi kuti nyaya ndeyekuti mutemo ukanga wabviswa kunge kuine foreign currency. Kutenga mari yekunze kwenyika angave marandi kana maus dollars uchishandisa mabond kana mabank transfers kana ingave ekekezi zviri kudhura zvakanyanyisisa zvekuti kuti munhu atenge chinhu kunze kana kunyanya kana ari da kuzonochitengesa zvinhu zviri kuvanikwa asingazowana fundidzo pazvinhu hazvina profit. Saka kuti munhu ayambuka achienda kunotenga zvinhu zviri kunoita asi kuti vaya vanonyanya vari kunotengesawo ndivo vanenge vachiita fundidzo vari kuita profit iri nani.
Tiri kunzwawo vamwe vari kuti vari kukwanisa kunge vachipinzawo zvinhu zvacho munyika zvavanenge vatenga kunze vari kusanganawo nematambudziko paborder pakubhadhara mari dzemitero zvakamira sei?
Yagaregare ziva kuti inobhadhara duty. Duty i40% pamagrocery ziva i40%. Saka duty raakubhadhara rekubhadharwa asi kana uine ribeti yako ribeti tinoya mari iya yaunobvumirwa uri pamwedzi yega yega inokwanisa kuyambutsa zvinhu zvako inoita $200 inoyambutsake zvinhu zvako izvo $200 asi duty vanhu vari kubhadhariswa iyo 40% iyo.
Zvii zvamungati zviri kukwanisawo kunge zvichipinzwa nevanhu zvakanyanya pari zvino kubva mutemo uyu wanyevenutswa?
Hatingati aya mabasic commodities zvinhu zvinonyanya kushandiswa nevanhu zuva nezuva mudzimba zvakaita sanike mafuta ekubikisa zvakaita sanike dzingave dzisipo zvinhu zvakangedarodarowo izvizvi zvekudya ndo zvinhu zvinonyanya kutengwa nevanhu vachizviendesa kumusha.
Uko matambudziko mamwe ari kusangana nevanhu kunze kwemari yekunze zvii zvamuri kuonawo kana kunzwawo sesangano?
Mapurisa adzoka zvakare mumugwagwa ari kushungurudza nzira yedead bridge ndanga ndirimo muzuva ranhasi ndatopinda musouth africa nhasi ndichityaira kubva kuHarare hapanepurisa iyo nemuromo.
Vangwari vaDennis Juru vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Musakanganwe vateereri kuti muchirongwa chedu cheDiaspora Forum tichange tichitarisa nyaya yemutengo yezvinhu iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka aine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu Dr. Yamina Tandikile muhlanga munaudze isindebele.
sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 31 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwamafutha ezimota kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho bubikwa sokunganeno.
Ey, ayikona kumi kubishem, khathina ngokulayina, sithola sikhathi esilathuba lokusebenza kathethi ngase sitshone emalayini ne-fuel. It's so inconveniencing.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ugatsha lwabasakhulayo lwebandla lakhe leZANU-PF ukuthi lisebenze gadalala. Kwenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazo wegugurawundi kwelebhilithane yinhlanganiso yeZimbabwe.
So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ezimota kuqhubekela phambili kobulawayo lanxa kwamanye amadolobho kuthiwa sokunganeno. Ukuthi labathengisa imali emgwaqweni ngokungekho emthethweni osiphatheleni labo sebephendukile ngemva kokubuthwa ngamapholisa kumaviki edluleyo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngenyanga. Unkosikazi Elizabeth Mudanda, isakhamuzi sakobulawayo, uswela kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Imali ye-black market mbona ngani yiyo eyenza ukuba kungabi le mali emabhenki ngoba ungabakhangele wasicaba le mali enye emangalisayo uye ebhenki ufica ukuthi kuthiwa kula mali kuwe $20 abalayo bayithatha ngaphi ivela ngaphi. Xa uhulumende engangenela ukuba abone ukuthi kati imali le ivela ngaphi ephathwa ngabo siphatheleni.
Usomabhizimusi unkosikazi Princess Nyathi uthi kulezi insuku badonsa nzima akuthengiseki.
Heyi bakithi kathi sidonsa nzima asilali silezi stress ezingapheli ezingaphezu kwamandla ethu ngoba kathi sekuthengiseni kwethu uhluphe sibalala abantu abasayinelisi ukuthenga njengakudala ngoba imali intengo isiphezulu that we are being forced ukuthi sikhweze ama-prices ngoba siyabe siwode ungathi uyathengisa ulutho ususiya lowodwa soluphindizele kabili silobunzima njalo sile challenge yokuthi abantu kathi they are being confused ngoba batshelwa ukuthiwe izinto zizakwehla yet akulalinto enhlayo ngoba kwehla kumele uqalise from usupply kusokusiza kithi emashopu as long usupply lokhu ekhwezile thina siza kwehlisa njani.
Amabhizimusi amaningi lokhu evalile ngoba bengela mafutha ezimota okuthwala impahla. Lo Zulu laye ubhekane lodubo olunye langentengo eqongileyo. Lokhu kuchazwa ngunkosikazi Petronella Sibanda.
Eyi, ayikhona kumi kubishem, khathina ngokulayina, sithola sikhathi esilathuba lokusebenza kathethi ngase sitshone emalayini ne-fuel. It's so inconveniencing. Seyindlela esiphambene ngamakhanda sisakhangile. Sesikhangela ubese sikhalela ukuthi sithelele ukuphela etankini. So ukuthi bakhweze unganani sekuzokunzima lokuthi kulandelele kathethi ngase sesikhalela i-fuel kuphela.
Unumzana Love Momoyo othengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi ibhazalele ngesisu.
Ibhizimusi imbi sibili kulezi insuku ngoba abantu bonke abaningi nxa bebuya bathwele ibhondi kodwa abantu bayakhala ngalo ibhondi. Lami nginje angisafisi nyamangala ukuthi kathi kungani ibhondi bengalikhiphi ngoba yilo elikhanze lisibulale izinto zonke. Siye emagrosa siyathenga izinto sezikhwelile sezidula idola kalitholakali.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awala mali, amavinkili amaningi asesala imali yebhondi bathi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kathathu intengo yedola ngebhondi osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela iningi seliphephela emikambo yensitha. Ngimene iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
umongameli Emerson Mnangagwa usesole intsha yebandla lakhe isithi imadolo nzima kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Mnangagwa wayethulela amazwi emhlanganweni awenze logatsha lwabatsha eHarare lapho abakhuthaze ukuthi benqabele inkohlakalo. Ephuma emhlanganweni lo ulubhekise eRoa lapho avule ifekitali eyokulungisa uchago ePro Dairy Processing Plant. Waseloba ekhasini lakhe leFacebook ukuthi lesi yisibonelo sokuthi eleZimbabwe livulelwe ukusebenza, iZimbabwe is open for business. Uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuvula imisebenzi, ukuletha impahla eziselelayo ezitolo ngentengo efaneleyo, kanye lokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bezosebenzela elizweni. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eNgilandi eMthwakazi 1893 Human Rights Restoration Movement balomhlangano omkhulu wokukhuluma ngombhoqazo weGugground lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla lezaphu ezigabeni zeMatabeleland leMidlands ngeminyaka yabo 1980. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu cabo ngokugcweleyo eseBilitane.
Umhlangano lo ubizwa kuthiwa yiMatabeleland Gugurahundi Genocide Conference, wenzelwa edolobheni leLuton, England. Isikhulumi esiqathekileyo esimenyiweyo ngumnumzana Moses Mzilani Ndlovu, owake waba ngumsekeli kampani Damboza ngaphandle kwelizwe ngesikhathi sohulumende womanyano, njalo ongomunye owayengabalweli belizwe ngaphansi kwebandla leZaphu kukanti ulokhu ekhona kwezombusazwe. Umzilani Ndlovu ukhokela ibandla lethiwa Alliance for National Salvation kumbe ANSA, uyachiseka ngendaba yombhuqazwe. Unobhala jikelele obona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yeMthwakazi 1893, umnumzana Thembani Dube uchasisa ngalomhlangano.
Ngokukhanda amasu ukuthi kwenziweni ngale genocide ehlela abantu bakithi, izigigaba zonke lezi ezehlela abantu bakithi. Okunye futhi ikuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ukuthi kwenzakalani kibo, nini, ngasikhathi sini, kuziphi izigaba. So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda, bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
UDube uyagcizelela ngokunxuswa kwesikhulumi sabo esiqakathekileyo.
Umzila simkhethe njengomunye wabakhokheli bakamthwakazi abalofutho olukhulu ngodaba lwe-genocide eMatabeleland. Njalo umzila ungamnanzelela kajikajiki ngodaba lwe-Gugurahundi genocide. Ume eqinisweni, ume endaweni abona ukuthi abantu bakiyo bame kuyo. Njalo kahlehli emuva ekutheni kuyini okumele kwenzakale ngalolu daba.
Iningi labantu lithi sokwesikhathi sokuthi uhulumende kaMnangagwa ukhulunywe laye ngalolu daba. Kodwa uDube uthi cha,
i-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement kayiboni indingakalo okwamanje ukuthi ikhulume lohulumene weZimbabwe. Indingakalo ekhona yikubutha abantu ibahlanganisa ngoba abantu bachitha-chithwa yiGugurahundi genocide. So yiso isikhathi sokubutha abantu, sokubutha isizwe, sikhangele lolu dubo, silukhangele ukuthi udubo lolu oluphambi kwethu singalulungisa kanjani, macebo bani esingawakha ukuthi udubo lolu lulungiswe. Yikho lapho esigxile khona.
Umhlangano lo uvulelwe abantu bonke, ungakhathalekile ukuthi ngubani kumbe usekela liphi ibandla. Udubele inhlanganiso yakhe baqoqa uZulu ukuthi abuye ngobuningi bakhe.
I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement iyalimema mahlabe zulu ukuthi lize sizophatheka, sizoxoxa ngalolu daba, sikhande amasu, sibone ukuthi udaba lolu ngaphathwa njani ukuze luye phambili. IsiNdebele esihle sithi imbila yaswela umsila ngokulayezelo. Wozani ke mahlabe zulu, sibuthane eLuton, sibonisane ngalolu daba.
Udaba lombhuqazwe weGugurahundi soluhluphile kakhulu kulezi nsuku. Kukhanya inkokheli lohulumende kathakazeleli ukukhuluma ngalo kuloba abantu bekhonona nsuku zonke. Ngiyimele iStudio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Isiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana David Coulthard uthi uxwayise idale lephalamende kwelebhilithani lamuhla ele-House of Commons ukuthi ilizwe lelo lingancedisa ukulungisa ingxabangxoza esezimbabwe uhulumende kamongameli Mnangagwa engalandela isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma ebulenjini benkundla eTwitter, umnumzana Coulthard uthi unxuswe emkhosini waleli dale obucubungula ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokwephula kwelungelo loluntu. Lokho kwenzakala usomabhizimusi oyisinothi umnumzana Strive Masiyiwa esekhuthaze elemelika ukuthi lethule izijeziso elazethesa eleZimbabwe ngoba zibangela ukuhlupheka kwabantu makhaza. Inkulumo kamnumzana Masiyiwa yamukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye besithi ilungile kodwa abanye besithi bekufanele layo atsho ukuthi kufanele uhulumende aqale ananze ilungelo loluntu kulokuphongubuka umongameli Mnangagwa. Uhulumende yena uwathakazelele amazwi kamnumzana Masiyiwa. Ukuhlazila lolu daba sixoxe nomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ye, kukabili ngoba kuqondile sibili ukuthi izijeziso akumelanga zibe khona ngoba ekucineni zicina zilimaza lozulu wonke eZimbabwe. Kodwa kuqakathekile ukuthi sinenzelele ukuthi izijeziso lezi zilensukela kumbe zilempande. Ingakho ke kuqakathekile ukuthi sisuse imbangela yezijeziso kwama-sanctions la esingathi ukuphandaniswa kwamalungelo kwabantu lokho kusenzakala nakhathesi. Abalweli amalungelo abantu lokho bebotsha ngikhuluma nje khathesi. So kukabili, okokuqala kumqoka yikuthi ye izijeziso azilunganga sibili, kodwa nohulumeni nje kumele bona ukuthi uyahlonipha nje amalungelo abantu, kaphathi bantu kujapha. Akumelanga sikukhangele nje ngelihlo elilodwa nje kumbe ngehlangothi elilodwa nje, kumele sikhangele indaba le nxa zonke.
Umnumzana Masiyiwa ukubeke kuhle yini?
Kumele sinenzelele ukuthi uba uMasiyiwa ngusomabhizimusi, so yena ikhangele ikakhulu ezamabhizimusi. Kodwa thina sikukhangela nje, sikhangela zonke izinto, sikhangela ngezombusazwe, sikhangela ngokwamalungelo abantu, sikhangela ngezinto eziningi ezijeneyo. So ngathi ukhangela ngelihlo elibanzi sesikhangela lamalungelo lezombusazwe, kuyakhanya sibili ukuthi uhulumende lo hayi lokhe lombango okhathi umango omude sibili ukuthi azafinyelele esigabeni sokuthi side ngohulumende esingamhlonipha.
Umnumzana David Coulthard uthi kuhle ukuthi elebhilithane lincedise eleZimbabwe kodwa likwenze lokho eleZimbabwe selilandele isisekelo sombuso
ukuze lathi sithole uncedo kumbe ukusizana lamanye amazwe, yebo kuqakathekile ukuthi sihloniphe amalungelo abantu bona laba esibabusayo. So ngiyavumelana naye sibili ukubana bengaphongukuhamba phandle bedinga investment kumbe uncedo ngapha bengahloniphi abantu ababusayo.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, esixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ugatsha lwezempilakahle kumanyano we-United Nations olo World Health Organization, i-WHO, lukhuthaza uzulu weZimbabwe ophila legcikwane le-HIV ukuba aqhubeke enatha amaphilisi enqabela ukumemetheka kwegcikwane leli, kungakhathalekile ukuthi sokulembono yokuthi umkhuhlane we-AIDS ususelapheka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko uza ngemva kwenkulumo yomkhokheli welinye lamabandla okholo lwesiKristu ele-Prophetic and Healing Deliverance, umprofita Walter Magaya otshela uZulu lentatheli zindaba ukuba usethole umuthi awuthi yi-aguma owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Isiphathamandla se-WHO uDr. Alex Gasasira ulandisa ngakutshoyo kunkuthazo yakhe yokuba uZulu ophila legciwane angayekeli ukunatha amaphilisi akhe.
There's currently no cure for HIV, but we have effective antiretroviral treatment.
Awukabikhona umuthi owelapha igcikwane lengculaza, kodwa silayo imithi yama-antiretroviral etholiswa abaphila legcikwane esiza ekuthini lingaze laqhubeka lisabalala leli gcikwane, njalo kubasiza ekuthini baphile impilo yabo ngokufaneleyo kanye lokuba kwehlise amathuba wokusabalala kwalo lisuka komunye lisiya komunye.
Inkulumo kaDr. Gasasira isekelwe nguZulu okhulumisane lalo msakazo okubalisa uMnumzana Ashley Funye ongunobhala jikelele enhlanganisweni yezifundi zemakolijini leyunivesithi eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU.
So siyabona ukuthi kukhona ama processes ayeqwa ngumagaya okuyenza ukuthi even ucountry rep engabi le confidence ngalowo muthi okuthiwa yi-aguma okwamagaya. So mina njenge-concerned citizen, njengomstudent, embona kuqakathekile ukuthi abantu bengami ukunatha ama-ARVs abo, ngoba asikabi le confidence and imuthi kamagaya awukasetshenziswa anyway, waproveke ukuthi uyasebenza. Yena nguye afika wathi ulabantu abake bawusebenzisa kwaphumelela, kodwa thina abantu asila evidence lakho lokho. So kuqakathekile ukuthi continue ngama process ethu, because
ufunye ulandisa ukuthi kungani eyisola inkulumo kamagaya.
Le yindaba eqakathekileyo, it's a life threatening matter okumele ukuthi abantu kumele benanzelele kakhulu, especially into enzeye-health lezi, ngoba siqakathekile kakhulu. Ngivumelana nalokho okhulume u-country director, ngithi abantu bengami ukunatha ama-ARVs. Let's continue sibone ukuthi abantu bayendli kanjani igcikwane leli esilifayite. Ngawe ukuthi wena i-aguma ikusebenzele, then need to be well ukuthi let us inform so that sibekwazi ukuthi sihamba njani sincede labanye abancedekayo.
Kodwa uMagaya yena uzwakale kumisakazo yakuleli esithi ufisa ukuthi ngabe uhulumende umtholisa ithuba lokuba umuthi wakhe uhlolwe ukuthi uyasebenza na. Abe-UNWHO bona bathi awukabi khona lowo muthi kuze kube khathesi, njalo ufisa ukudinga ukuthi ukhona na, kumele alandele iziqondiso zikahulumende zokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Donald Trump wele Melika namhla uqhubekela phambili ngokukhankasela ukhetho olwenziwa phakathi kwesikhathi ama-midterm elections ngemva kokuvakatshela idolobho le-Pittsburgh lapho okwadutshulwa abantu esontweni yamaJuda. Umongameli Trump, unkosikazi wakhe uMelania kanye lendodakazi yakhe uIvanka lomkakhe uJared Kushner bafike ePittsburgh lapho kwafa abantu abalitshumi lanye bedubulwa ngomunye ozonda amaJuda. Kube lokutshengisela kwezakhamizi zalelo dolobho besola umongameli Trump abathi nguye ojojozela inzondano. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngoba fast 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Lapho-ke ku-Live Talk lamuhla siyabe sikhangela udaba olweZimbabwe, sixoxa labasediaspora ku-Diaspora Forum. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kuhlandla lethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe diaspora sixoxa lo mnumzana mkhululi Machobana ohlala edolobheni leGaborone kwele Botswana. UMachobana ukhuleke wobulawayo ekhaya edabuka eMatopo, njalo uxoxa lo Chris Kande we Studio 7.
The 13 years ngafike eBotswana, and I think esikhathini leso impilo yakhona ichange kakhulu. Obviously ulimi lamasiko abantu achange to some extent, afana to some extent, but utshintsha from ma ubuya lapho umuntu omdala uzutshintsha uqalisa ukuzejayeza amasiko lelimi labanye abantu kulufunda kunzima. Njalo futhi ngathi nje khona kwakungalula kathesa kulula kakhulu ukuthi uma ubuya uvela eZimbabwe in particular, abantu bekwamukeli nesitsha ngoba kukhona engathi mina ngesitsho ngama-preconceptions about ukuthi abantu bezimbabwe kanjani. Into engani yenza impilo yasebenze nzima lapho lami for the past 13 years.
Siyasizwa abanye besithi abantu beBotswana bangani bazi gqaja kakhulu ikakhulu ngolimi lwabo, nxa uzama ukuthi ukhulume kumbe la ngesilungu bona bakuphendula ngesakibo. Wena ukuthola njani khona?
I think nami ngathi ngithathela ngazibona ngani kunjalo, but ngafunda ukhona ayisithi ukuzigqaja isabuthi ukuthi ngifuna ukuzigqajake. Okhona ukuthi abantu balapha baziqhenya kakhulu nge-culture yabo and they are very proud of their own culture, not that bafuna ukuthi use it against you, but baziqhenya kakhulu nge-culture yabo ngoba ngakhumbula ungasatsho khona iBotswana abantu abathi ngabatswana ngabantu abadabuka bevele e-South Africa, abanye bakho bayaphithekela ngabo. So there are only 25% of the domination of the South Africa over iBotswana. iBotswana is culturally, they've been fighting to distinguish themselves as Botswana against in particular South Africa. And so they're trying to be part of that ukulwa kwabo khona 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 be or ukuzama ukuzinceda kwabo khona khona ukuthi be make sure ukuthi amasiko abo le culture yabo i-survive even ngabona umuntu emzini ungena bazazama ukuthi by all means bengagcina sebekhumisidebele bethile esabo yabo. Because into engathi awuyi-defense mechanism.
Siyasizwe abanye besithi obaba bakhona amajaha labo baba bahlala bengabantu abanatha utshwala isikhathi esiningi, kuliqiniso into?
No, I don't think so. One thing I'll tell you, in terms of the similarities between amaNdebele laBotswana, ama misconceptions akhona ngaBotswana, yona lawo esizothola about amaNdebele. Oh, amaNdebele are lazy, bathanda omama, omama abaningi kakhulu abafaithful, abafundanga, bathanda ukulwa izidakwa. Those same misconceptions that people have in the state of about amaNdebele akhona labafuthi about amaGedala. It's something that I've not told about yet. We'll be so curious how those stereotypes can cross borders.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ngani ngabantu abamukelayo yini abantu bokuza abafana lani labalivela kwamanye amazwe?
Yebo, to an extent they do, especially ungafundisela indaba ubekwazi ukuhlala labantu.
Njengoba wena ungumuntu osuhlale isikhathi sona leso eside kangakho ukhona ngapho, usulemuli yini khona ngapho njalo uthethe khona ngapho?
Ngilemuli lapha ngithethe khona ngapho, ngathethe lapha ngo-2012 nabantwana ababili nonkosikazi wamwala.
Uyabafundisa yini ulimi lwakho?
Phezu kwabo ulimi lwakithi. Everyday.
Okokugcina, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubona njani elakusasa lakho? Uzaba ngumuntu obuyelayo yini eZimbabwe, kumbe njengoba usulabantwana uzahle uzihlalele khonapho?
Ayi, that's a decision esihlala sicabanga everyday ngoba what would rather say ukuthi khona singakhosi iy'ntanga zethu eZimbabwe, kodwa langapha singakhosa abantwana bebekwazi both sides of the family, both sides of the coin. If that means ukuthi mina ekhaya ngale masobo yibe senelisi kuyakhona ngiyekwakha khona kulungile, if that means ukuthi laba lomunye umuzi lapha eBotswana, that's still fine, but both sides of the family would be equally represented. Sayathi ukuthi ngathi sengikhosa asaphumungele ekhaya or ngithi vele lami sengikhangele khona pha eBotswana or sengikhangele ekhaya ukuthi malunga vele sengishiya ngapha. We are now people who are crossing borders. Yeah, we're telling them about borders. We are now a purely Southern African family.
Lo ngumnumzana mkhululi Machobana isizalwane seZimbabwe esesihlala eGaborone kwele Botswana, yena edabuka eMatopo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. sizweni intatheli izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanje esethulela udaba oluphathelane lomdlalo webasketball.
Ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa umncintiswano weFIBA Zone 6 Club Basketball Championship, uNdlovu uthe ilizwe leZimbabwe lilabadlali abalithalenta kodwa kunzima ukuba bencintisane lapha kwamanye amazwe ngoba bengatholi usekelo olwaneleyo.
Thina into esilayo esibusiswe ngalo yithalenti. Kubese ukuthi ngale babusiswe ngokuthi balalo usekelo oluvela endaweni eziningi. Ukuthi ngale lati silalo usekelo esiluthola kwezamabhizinisi lakuhulumende, bonke abantu behlanganyela, awu italenti silalo kakhulu. Ngoba ma ungabukela indlela esidlale ngayo amaqembu wonke, uzabona ukuthi hayi bayadlala kube sokusilela ukuthi ukuzilolonga kwakhona asikutholi ngendlela ngoba konke lokhu kufuna imali.
Kucelela besifazane iqembu leLakers eliphuma edolobheni lakoBulawayo lenelisiwe ukuba lifike kufinal lapho elinqotshwe khona nge-30-122 liqembu le-Interclub elase-Angola. Bekulamaqembu amane kumncintiswano wabesifazane, njalo elinye iqembu ebelimele ilizwe leZimbabwe eleVixens liqede imidlalo yalo lisendaweni yesine. Umncintiswano wabesilisa bekulamaqembu ayithoba nembili, njalo amaqembu aseZimbabwe abethwele amagabha avuzayo. Iqembu leFoxes liqede lisendaweni yesikhombisa, kuthi eleHarare City Hornets liphutshe lisendaweni yesithupha. Loba kunjalo uNdlovu uthi bafunde okuningi ngokuqoqa abakwenzela imidlalo eFIBA Zone 6 Basketball Club Championships.
Kuyasifundisa njalo kuyakhuthaza ukuthi ukuqoqa kufuna ukwenzani, ukulungiselelwa ngesikhathi, njalo kufuna isikhathi esiningi ukuthi lifike ebantwini, liyazise abantu bonke ngakuthi i-publicity le-promotion, ukuthi siyakufunda ngokuqoqa imidlalo leyo. Abadlalayo bona ngokwabo bafunda ukuthi izinga le-basketball seliphezulu, njalo kufanele basebenze kanzima ukuze beyefika kulelo zinga.
Kucelela besilisa kufinal kudibane amaqembu awase-Angola lapho iqembu le-Primeiro de Agosto elinqobe khona ele-Petro Angola nge-90-77. Kundawo yesithathu kube leqembu le-Ferroviario de Beira lona elinqobe ele-Ferroviario de Maputo nge-78-69. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Igqiba izalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Ukusilela kwamafutha izimota kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho kubikwa sokunganeno. Wenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazwe wegugurawundi kwelebhilithane. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.